Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikumi 28 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutongo wabva kudaro tinogamuchira. Zvakare ndipo patinotaura kuvanhu kuti aiwa kana tichitaura kuti tinomirira vanhu zviri kubvira kodzero dzevanhu haizi nyaya yekuti kungofungidzira tinenge tichitaura kuti pane kodzero dzevanhu dzashungurudzwa.
Dare repamusoro muSouth Africa rinopa mutongo wekuti hurumende yenyika iyi yakatyora mutemo pakuda kudzinga zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits. Hurumende yoramba kurudziro yeAfrican Commission on Human Rights yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasaise runyoro rwavo pabhiri reCriminal Reform Bill riri kunzi nevamwe Patriotic Bill. Asi vamwe vemasangano akazvimirira woga vanoti mutemo uyu unopa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Tine hurukuro nemutungamiri weFree Zimbabwe Congress vaJoseph Busha vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare re High Court muPretoria, South Africa, nasi rapa mutongo unorambidza gurukota rezvemukati menyika iyi vaEaron Moswaledi pamwe nebazi ravo kusunga kuburitsa munyika iyi kana kuchengetedza zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit asisashande kusvika nyaya iyi yapera kutongwa kumatare. Mutongo uyu wapiwa panyaya yakakwidzwa kudare nemasangano anoti Helen Suzman Foundation remuSouth Africa rakamirira zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro EZEP akaguma kushanda izvo zvakanga zvatarisana nekudzingwa munyika iyi. Mutongo uyu unotiwo nyaya iyi inofanirwa kunzwikwa mudare mukati memwedzi gumi nemiviri. Mukuzeya nezvenyaya iyi Jonga kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano rinomirira zvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Global Forum Dr. Vusimusi Sibanda.
Mutongo wabva kudaro tinogamuchira. Zvakare ndipo patinotaura kuvanhu kuti aiwa kana tichitaura kuti tinomirira vanhu zviri kubvira kodzero dzevanhu haizi nyaya yekuti kungofungidzira tinenge tichitaura kuti pane kodzero dzevanhu dzashungurudzwa. Saka izvi zvataurwa nedare rekuHouten North ndicho chokwadi chinoratidza kuti minista havana kumbofunga. Vakangotora zvavo zviri nyore kuti vangaita chero chiita vanoda, asi vakakanganwa kuti South Africa inyika inebumbiro rezvemutemo inonzi political democracy, zvekuti kana munhu achinge atora decision yatinogona kuzoita kukoti yotariswa kuti yafamba nenzira dzakafanira here.
Tinoona kuti mutongo uyu uri kutaura kuti nyaya iyi inofanira kunge ichinzwikwa mukati memwedzi gumi nemiviri. Munoti ionei nyaya iyo?
Chaizvo chaizvo pane mitongo miviri. Umwe ndewe Helen Suzman nokuti makesi acho anga akati wandei. Umwe ndewe Zimbabwe Immigration Federation. WeZimbabwe Immigration Federation nokuti yanga ichiri interim order. Zvinoreva kuti chikumbiro chenguva shomanana. Ndiyo inoti zvinoreva kuti pamwedzi gumi nemiviri inotevera pagore vanofanirwa kunge iyo nyaya chaiyo chaiyo yavanoda vange vaiendesa kukoti. Asi mutongo wekuHelen Suzman nekomisa unoti iyo zvakare nyaya iyi inodzokerwa kuna minista kuti minista havana kuita chaizvo chaizvo vaifanirwa kuita. Saka ngaidzokere, vanotanga patsa process yese inoreva kuti vanofanirwa kutaura nevanhu vakashungurudzirwa kodzero dzavo nevamwewo zvavo nevane interest nenyaya yacho iyoyo. Saka mitemo yacho miviri yese inopa gore kuti pange paine chimwe chinoitika.
Tingaonawo here iyo hurumende yeSouth Africa kuburikidza nebazi iro remukati menyika vachipikisa mutongo uyu kumatare?
Sero vakaupikisa, pane mitongo miviri. Kuti vapikise miviri vaende kuSupreme Court of Appeal vangazviita zvavo. Asi chatinoona ndechekuti chekutanga mutongo uyu unotoenda kuconstitutional court nepekuti wakataura kuti in terms of legality section 1C yeconstitution obumbiriro remutemo zvavakaita hazvisa mutemo. Saka kana vakaiapila zvinongowedzera nguva chete. Asi iyo decision yavakatora yatosvika pachinguva chekuti minista vagare pasi. Uyezve zvandinoda kutaura nezvekuti minista avakava pane nyaya iri kukoti dzatiri kutaura izvozvi ya 2017 yakaitwa nezvoine right pavakatadza kudzinga mitemo yesection 34 1B and D yeimmigration act.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira zvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Global Forum Dr. Vusimusi Sibanda vachitaura vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumwe mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu kana kuti African Commission on Human and People's Rights Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information Muzvare Ovina Gerisha Topsisono vakanyora tsamba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachivakurudzira kuti vasaise runyoro rwavo pabhiri rekuvandudza mutemo weCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill. Bhiri iri rinodaidzwa nemadunurirwa kuti Patriotic Bill. Rine chirango cherufu nekutongerwa kugara mujeri kune vanenge vabatwa nemhosva yekukurudzira kuti nyika itemerwe zvirango. Asi Muzvare Topsisono mutsamba yavo kumutungamiri wenyika vanoti mutemo uyu unotyora kodzero dzevanhu dzekutaura vakasununguka, kunyora tsamba dzenyunyuto nekuungana vachiratidzira. Vamunangagwa Mbune vachinyora mubepanhau reSunday Mail vakati mutemo uyu hauna kuipa nekuti pane vari kushandiswa nehurumende dzekunze kuvhiringidza zvinhu munyika. Asi vehurumende dzekunze ava vanoti vamunangagwa vanotonga nedemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi.
Zvandingangotaura ndezvekuti ndiri kuda kutomhanya kunovakurudzira kuti vakasire kuisa runyoro rwavo pamutemo iwoyo nekuti wakaisvonaka zvakanyanyisa. Vari kutaura nezvemutemo uyu havasi kuverenga mutemo wakabuda mudare reparamende kuti unorevei. Zvaunoreva muchidimbu ndezvekuti kana munhu akaenda kunze kwenyika onoita musangano nehurumende yeikoko, musangano uri wekuti nyika yedu inge ichiisirwa zvirango zveupfumi kana kuti vekunyika ikoko vasatengeserana nesu, zvinove zvinozokonzera kuti vanhu vemunyika medu vange vachitambura zvakanyanya. Iyoyo taakuti imhosva. Hautaure kuti kana takange takagara zvedu tiri pamurombedzi paya papandinobva tiri mbawa munhu tobva tatanga kuti vamunangagwa vakonewa wosumba. Aiwa, izvo hazvimo mutemo iwoyo.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kutiwo hurumende inenge yakushandisa mutemo kuumbunyikidza vanhu vachiti pane mitemo yakawanda wanda iri kuunzwa nehurumende yakanangana nekuti pasava neanoti bufu kana hurumende yakanganisa.
Izvozvo vamene kuti vari kuzviva neti mukatarisa mitemo yatiri kuisa nyanyewo iyi haukubata kana ugere kumba kwako Blessing uchiri kuenda kunotsvagana nedzimwe nyika kuti kwedu endai munoisa zvirango zveupfumi, hauna anokubata. Chero ukakwira pamusoro pechuru ukaimba kuti Munangagwa akaipa, hauna anokubata.
Ko vamwewo vanoti izvi zvinenge zvisinganyatsoenderane nezvinotaurwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa vanogara vachibuda pachena kuti zvekuti vanhu vatongerwe rufu handi zvinhu zvavanowirirana nazvo, asi mutemo uyu uri kuunza chirango ichocho, zviri kufamba sei?
Zvakaita kuti tinge tichizviisa ipapo kuti ndezvekuti mitemo yedu yemuno munyika zveku tongera munhu kutaura wechirimo asika zvabviswa. Saka mutano kwenu zvera munoona kuti mhosva dzinoparwa nemunhu achiparira nyika kana kuti macrimes against the state akaita sana terrorism kuda kubvisa hurumende nechisimba mupengo wekuti unotongerwa kufa zviripo ndo zvakafanana nezvizvi takangozvienzanisa tikati zvakafanana asi isu senyika sekutaura kwamataura kuti mukuru wenyika havafariri kuti vanhu vaurawe makore makumi maviri ani anoraudzira hatisati tambouraya munhu chero akatongerwa kufa.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo kuti tinzwewo divi ravo.
Awa tinowirirana nekutaurwa kuri kuitwa nenhume yeAfrican Commission on Human and People's Rights muzvare Topsy Sono vachitiwo mukuru wenyika yeZimbabwe ngaadzamise ndangariro aregere kusumudza dhiri iri kuita mutemo nekuti rine zviga zvakawanda zvinovhiringa maererano nebumbiro redu remutemo maererano nezviga zvekoko kuAfrica Commission on Human and People's Rights zviga zvakaita sedeclaration rekufambisa kwakanaka kwemashoko rine zvikurutsa mukana wekuti rinokwanisa kushandiswa zvisizvo kupinda kusora mumashoko evanhu kukanganisa kodzero yatinotiyo right to privacy kukanganisawo zvakare gungano kana right to association.
Sika tichitaura nehurumende kana kuti negurukota rezvemutemo vaziyambi vari kuti aiwaka vanodaidzira zvirango vanogona kuti vanhu vakawanda vatorasikirwe neupenyu nekudaro vanofanira kuti varangwe zvakaomarara.
Zvatinongotaura ndezvekuti nyika yeZimbabwe haishandi yakazvimirira kana kuti iri island. Nyika yeZimbabwe ine mukana uyezve ine zviga zvainokwanisa kushandisa kuti inge ichiyanana nedzimwe nyika. Hazviisi mumaoko ezvizvarwa zvenyika kuti nyika ipokane neimwe nyika. Kasi nyika mbiri dzinogona kupokana, nyika nhatu dzogona kupokana. Zviri pautungamiri wenyika iyoyo kuti vagadzirise nhunha dzavanenge vanadzo.
Asika hurumende iri kutioka handiyo yega nyika ine mutemo wakadai zvekuti vanhu vese vangabva varwa bembera vachiti Zimbabwe iri kutonga nedemo.
Aiwa isu tinoziva kuti kana bere roda kudya vana varo rinovapomera kuti vari kunhuhwirira kunge mbudzana. Chatinotaura isu ndechekuti mumuonero watiri kuita muzuva ranhasi hazvina kunaka kuti munhu wemuZimbabwe anzi anopedza upenyu hwete mutrongo nekuti ari kunzi ataura nechimwe chizvarwa chekune imwe nyika zvisina hurumende inenge yazvibhuyira kuti zvakaitika kupi kana kuti kunaani ndeimwewo nhaurirano yeumwe musi. Kasi muZimbabwe inova iine utungamiri hwekutaura kuti tiri kuvakidzana nenyika dzepasi rose, hatidi kusiya munhu wose kana ani zvake mubudiriro yenyika. Kana youya nezvigamba zvemutemo wakaita seuyu, yaakuratidza kuti ibere roda kudya vana varo.
Uyo anga ari mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vachitaura pari parunare muHarare.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, nhasi tine hurukuro navaJoseph Makamba Busha vanotungamira bato reFreedom Congress. VaBusha vanoti vakasarudzwa kutungamira nyika havadi mari yemuhoro nekuti ndimuzvina bhizimisi ane zvinhu zvake. Zwei hurukuro yataita navo kuti sei vari kuda kukwikwidza.
Hurumende iripo haisi kukwanisa kugadzira nyika kuti munhu wose akwanise anokwanisa kuenda kubasa akwanise kushanda akwanise kurarama zvakanaka nemhuri tinofunga tane makore makumi matatu chaiwo Zimbabwe vanhu veZimbabwe vachinetseka vana vachienda kunoshanda kunze kwenyika vana baba vachienda kunoshanda kunze kwenyika ana mai nomunhu wose saka tichida kuti tichipinde tichi aiwa tinotenda awakauya pamberi pedu akatungamirira muhondo iye zvino zvichakuda vanhu vanokwanisa kugadzirira upfumi hweZimbabwe kuti hukwanise kushandira munhu wose saka tiri kuti isu seFreedom Congress vagoni vebasa tauya kuti tipedzese zvakanaka zvakatangwa newakauya pamberi pedu zvavasi kukwanisa kupedzesa
asi kunze kwavabusha makakwanisa here kuti vamwe vebato renyu vakwanisewo kukwidza musarudzo dzingave dzeparamende kana makanzuro
hongu aiwa tinawo veparamende tine vanhu vanokwana 9 tozoti makanslers ndichiri kupiwa kuti vangani vakakwanisa kuisa mazipawo successfully but hongu tinawo maparlamentarians nemakanzera
munozotungamira nyika sei kana musina nhengo dzedare reparamende dzinenge dzichikutsigirai nekuti vashoma kava vari kukwikwidza kubato renyu
aiwa ichokwadi ichocho kuti vashoma vari kukwikwidza munoziva zvakawanda zvakatinetsa kuti tikwanise kunge tichifielda macandidates ose mu-210 constituencies ose but zvisinei chikuru chatiri kuona isisu ndechokuti anenge ari mukuru baba venyika kana kuti mai venyika iye zvinezvi varume chete varipo baba venyika ndo vakuru ndo pari kunyanya kutwadza ipapo munoziva kuti MDC yaimbove nemaparlamentarians akawanda members of parliament akawanda asi hapana zvavakwanisa kuita kuti vachinje magariro enyika nokuti vanga vasina executive power saka tiri kuti aiwa pari kutadzwa chapo chaipo ndepe mukuru wenyika ndo pari kutadzwa utungamiri womukuru wenyika ndo pari kutadzwa saka ndiri kuona kuti ini ndine experience uyezve nomaziyo acho okuti ndigadzise nyika kuti inakire munhu wose ma MP tichashando nemamwe mabato vanenge vane ma MP asi tikakwanisa kuchinja pamusoro apa I think senyika tinenge taita setabva mumatambudziko
vamwe vekubato renyu vanenge vanga vachitiwo makavavimbisa kuti muchavabhadharira mari asi hamuna kuzoita sekudaro mungataura kuti zvakafamba sei
zvakanetsa pae yaive nyaya yekuti panga pasingabvumirwe mabank transfer ndochokutanga chechipiri taida kunzi monzi swipe kana kuti mobhadhara cash isusu hatina vanhu vari kutibatsira nemari dzokuti tinge tichibhadhara saka zvakazotiomera pamberi apa kuti first tikwanise kuti tifield all the 210 MPs dzaidiwa nokuti vazhinji zvamunongoziva nyika haina kunaka muZimbabwe ikonomi yakaoma saka vazhinji havasi kumabasa havasi kuhora saka zvinhu zvakazotiremera sebato kuti tikwanise kunge tichiisa mazita ose evanhu nokuvabhadharira nenguva yakanaka yaidiwa
asi mune chivimbo chekuti munokunda here sarudzo idzi nekuti vamwe vari kuti nhandare yacho inenge isina kunyatsoenzana
aiwa kukunda I think iye zvinezvi vanhu veZimbabwe vadzidza 1980 taive nekodzero kupenderera nokuti taive netariro kuti nyika ichanakira munhu wese patakabva kuhondo in 2017 vamwe vakapemberera ne-2018 vamwe vakapemberera asi mukuona kuti upenyu hwatoma zvakanyanya saka ndiri kuona kuti mhuri yeZimbabwe inenge yachidzidzei kuti matakadza kare hanyaradze mwana
mutungamiri webato rinopikisa reFreedom Congress vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vaJoseph Makamba Busha vachitaura vari parunare muHarare Mitumbi yevanhu vatanhatu inonzi yaburitswa kusvika parizvino pamugodhi wakadhirika paRain Mine pedyo neBindura nemusi wa24 Chikumi. Mapurisa akanyora padandemutande ravo reTwitter achiti parikufungidzirwa kuti painge paine vanhu vanomwe vainge vadhirikirwa nemugodhi uyu. Pamugodhi apa parugara pachifa vanhu vanenge vachichera goridhe zvisiri pamutemo. Izva pakuti hurumende iti yave kuda kumbovhara mugodhi wacho. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata meya weBindura vaBrian Campbell.
Chokwadi kuRain Mine panzvimbo yakamboita tsaona horeriya pamwe chete ipapo paitwa zvekare tsaona yakafanana neiyoyo ikashaika vanhu vane chitsama kunyange vakukunya kuzivikanwa kuti vangangova vangani asi pane mitungi yakuburiswa mitanhatu kusvika zvazvava icho zvino zviri kunze.
Saka vari kuedza kubatsira vakawirwa nemugodhi ndianani chaizvo?
Zvagara zviri mapazi akasiyana-siyana ehurumende kusanganisirawo nemigodhi mikuru yatinayo muBindura, Frederick Mine, so ekanto nemapurisa ezvetarasi nevamwewo sevari kudzama chose kubatsira kuburisa vanhu avo. Asi mazuva ati wandei dzakanga vari pasi vaane kutyira zvekuti vanogona kunge pachizoshayika vanobuda vari vapenyu.
Saka sekanzuru muri kuitawo sei kuti pasarambe pachiitika njodzi panzvimbo dzakaita semugodhi uyu nekuti pari kuramba pachifawanuka?
Kanzuru pakanuda nehurumende nemapurisa ezvetarasi tafamba kubva marimwe zuro tichiredzera vanhu vose kuti Rain Mine nedzimwewo nzvimbo dzine zvimamaini zvakasarasara zvakavhurika takuchivhara zvachose nzvimbo idzodzo. Saka tanga tichishedzera kuti zvingada pano gona kutendewo vamwe vainge vakapinda pasi pemugodhi vakwanise kubuda vane kuvhara tivhare zvachose kuitira kuti tisazowana zvekare tsaona dzakafanana neidzodzi nekufamba kwemugodhi.
Meya weBindura vaBrian Campbell vachitaura vari parunare kuBindura kwakare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vechitendero chechimuslim vatanga nhasi kucherechedza minamato yeEid al-Adha. Zororo iri rinozivikanwa serekuzvipira sezvo vatendi ava vachitenda kuti muprofita Ibrahim ndipo paakaratidza chido chake chekupa mwana wake sechibayiro apo aiedzwa kuzvipira kwake muzvitendero. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi taita zvakare hurukuro naPresmo Musundi ari muSouth Africa uyo anokwikwidza mutambo wekuchovha mabhasikoro. Musundi uyo akaberekwa akaremara tsoka dzake anoti ari kutambira zvikuru zvaari kukwanisa kuita kunyangwe akaremara. Ngatinzwei hurukuro yaaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ngati muchidimbu ndakaenda kuZimbabwe muna April ndichienda kuma Road National Champs anga achiitwa kuBulawayo musi wa15 nemusi wa16. Asi ndingati handina kuzokwanisa kuresa kugroupu randaifanirwa kunge ndichimanya naro rinova ndiro rezvirema anazokwanisa kunge tichiresa resi yakabva yakanzela vanokuda kuti tanga tisina maendries akawanda tichibva ndadzoka kuSouth Africa njiva ndazo dzoka futi kuzimbabwe muna June ndofunga last of last week ya papa na ndiri kuzimbabwe kuchawasha kuma Zim Mountain Bike National Champs.
Maicha garubatsiro rukuti mge mchi kwanisa kuzinge mchienda kuma kwikwaya maka kwanisa rukuti mchiwana waka kubatsirai.
Inotenda zikuru sei kune veru jinji vakaisa rubatsiro vakazibatsira kuti ndinge ndichikwanisa kubudira kuenda uko kwo kunoti zviroto zvandakatarisana nazvinge zvichienderera kumberi. Ndingati hapana kana kumboita disappointment yerubatsiro watange tichiita through a GoFund raising aita zveku raise abatsira vanhu kuraise mari ngati zvakafamba zvakanaka tikawana rubatsiro ve maya ndanga chitarisira kuti ndichange ndichitsvagana nayo kuti ndikwanise kubudirira kuenda kuma nationals. Ndingati vanhu vakatambanudza ruoko vakabatsira vose tinotenda zvikuru sei. Murambe makadaro, murambe mine moyo mumwe, tirambe tichibatsirana tichienderera mberi mukusimudzirana muzviroto zvatinenge tiinazvo.
Mijao mingani yamapinda mushure mekunge mawana rubatsiro uru?
Ndingati pari zvino kubva muna April pandakakumbira rubatsiro maresi matatu anova ndiwo andaita oromana. Mangwasho ndingangotanga ndingangomenda kangamwa zvangu abuda mumusoro. Yekutanga ndiyo yema nationals yandakaenda kuBulawayo ndikandoita number 10 sezvo resi yandandifanirwa kuita yezvirema yanga yakanzeliwa. Ndakangozopinda kuma time trials ndovandakaita ndichibva ndadzoka kunoku ndichibva ndauya ndobva ndatanga kuita matrainings again. Then I was happy to be selected kuchova ma African champs akaitwa kuno ku South Africa 2023 tikabona ndiri pa number 18 tikabva ipapo ndikaenda kuchova inonzi Joburg to Sea kana kuti go to bag for 6 days tikabona ndiri pa number 9 tikadzoka zvakare ku Zimbabwe kuma mountain bike champs tikano wina ma mountain bike national champs parizvi ndichitaura ndini ndiri Zimbabwe national champion 2023-2024.
Muchiri kushanda nechikwata chekuSouth Africa here kana kuti matowe kuZimbabwe?
Ndichiri kumhanya nechikwata changu chekuno kuSouth Africa kunova ndiko kwandiri pari zvino. Ndo chikwata chandichiri kumhanya nacho asi muchidimbu ndingati dzimwe nguva ndinofanirwa kunge ndichibuda ndichienda kundomhanyira nyika munational team muchikwata chenational team yeZimbabwe. Iye zvino tine urongwa hwekuenda kuma World Champs unova wandichada zvakare kuzotsvaga rubatsiro zvakare kubva kuvanhu kuti tikwanise kunge tichibudirira kuenda kuScotland kuUK muna August kuma World Champs kunomirira Zimbabwe.
Kune vamwe vari kurarama neurema kunze uko vanobva vangota nezvandiri handina chandokwanisa kubura ishoko ripi ramungavapawo?
Kune vamwe vari kurarama nesituation yandiri yakafanana neyandiinayo pari zvino. Dzimwe nguva tinokanganiswa nekuda kweunyope kana kuti usimbe wokusada kuita chinhu nokuti munhu ne achizviti ini nokuti ndakadai ini ndakadai. But chimiro chaunenge uri handicho chingakutadzisa kuita chimwe chinhu nokuti dzimwe nguva unogona kurega kuchiita but chiri chipo chawakapiwa kubva kuna Mwari. Ngatibudei panze, tibude pachena, tiwane rubatsiro, tiwane kubatsirika.
Presmo Musundi ange ari parunare kuSouth Africa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tirikutaura nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvemutongo wedare repamusoro rekuSouth Africa wekuti kudzingwa kwezvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit kwainge kusiri pamutemo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro muSouth Africa rinopa mutongo wekuti hurumende yenyika iyi yakatyora mutemo pakuda kudzinga zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits. Hurumende yoramba kurudziro yeAfrican Commission on Human Rights yekuti mutungamiri wenyika asasaine biri recriminal reform bill riri kunzi nevamwe patriotic bill
Tashuka kumagumo, echirongwa chedu cha nasi. Anukuonika ene mfaro njini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Tukusi ya emina PJ, Praxidis Jeremiah, Munaudze, Isindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithathe leli thuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 28 ngoMabakazi 2023, Mutlaxetis Jeremiah. Enda veni zetu, lamshanje.
Bonga bantu wa maze ipi, mkabangu uzi nda vezi mzelezo, uvuche kutine ni ingandolo isi, kutine isi ivune, laba kati lupigisa na lompatida mboza sekawe are mizoleti.
Umcheto ndaba we Pretoria High Court, wele South Africa, usula hle isi ngomosu wa kulumende walelo lise, so umisa, ukusebenza kwengwalo eze Zimbabwe Exemption Permit.
Kuvelele ukuthini uhulumende weZimbabwe esebenza le-European Union wasayina okubizwa ngokuthi yiZimbabwe Economic Partnership Agreement le-European Union as far as u-2012 bekhangela ukuthi kuba lithuba lokuthi ama-SMEs azitholele imali yemazweni i-foreign currency lokuthi lawo amazwe wona lawo aphecheya bayazidinga impahla zeZimbabwe khona lapho.
Abakamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi namhlanje bamanyanela amazwe omhlaba ukunanza ilanga ele International Day of Micro, Small to Medium Enterprises. Futhi ke izakhamizi zaseLower Kwelu esaweleni senkabazwe zikhala ngokuthi zibhekane lendlala enkulu kulandela ukuma kohlelo lokwabela ukudla kwabaswelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthetho ndaba wePretoria High Court wele South Africa usulahle isinqumo sikahulumende walelo lizwe sokumisa ukusebenza kwengwalo ezeZimbabwe Exemption Permits. Uthuso Khumalo weStudio 7 usipha lolu daba eseJohannesburg wele South Africa.
Usinqumo esethulwe lamhlanje umthetho ndaba uthe isinqumo sogatsha lwendaba zasekhaya sokwesula amapermits ezEP lokuqhubeka isengeza ukusebenza kwawo okwesikhatshana kasikho emthethweni ngakho sesesuliwe. Ithe ukwesulwa kwamaphemithi la ikwephulwa kwesisekelo sombuso ngoba akukhulunyiswananga lezizalwane zeZimbabwe lezi okuyikwephula umthetho nelungelo labo njengabantu abasebenze bethuthukisa umnotho walelo lizwe bebhadala le mithelo kahulumende. Unkosazana Nassim Faki owenhlanganiso ye-Helen Suzman Foundation eyiyo ebehamba phambili wabaphikisa isinqumo sikahulumende lesi emthethwandaba uthi bathokoze kakhulu ngokunqoba kulolu daba.
I think this gives people at least
isinqumo lesi sizonikeza izizalwane zeZimbabwe isikhala sokuqoqa kahle impilo zabo.
To make their views heard to the minister as to why conditions in Zimbabwe are not ideal for them to return.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena laye usemukele injabulo lesisinqumo.
Esikukhangeleleyo khathesi ensukwini ezilandelayo ukuthi sitholeke umhlahlandlela oyokuthi kuzahamba njani kulabo abavele sebefake isicelo sabo esama-waivers ngoba isinqumo sika minister esichithwe enkantolo ukuthi abantu kumele baye kwamanye amavisa okufunakala khona umuntu abe le waiver.
Unkosazana Victor Mathutu okhokhela inhlanganiso yabomama beZimbabwe ezin imbokodo uthi behlisa iphika ngalesinqumo.
Sizinde ukuthi sibuze ukuthi kulezo nyanga ezilithumi lambili u-Aaron Ntshaledi kumele abe sekhuphisa inqumo esingasiso lesi ayesikhuphile sokuthi uyaxeda du ngama-ZEP. Njalo bonke abantu bama-ZEP ngicabanga ukuthi kuzindaba ezinhle lezo ukuthi ekugcineni inkantolo isigcine isi ivune labo kade bephikisana lo mphathi ntambo wasekhaya u-Aaron Ntshaledi.
kodwa kumnumzana Freeman Mbengu oyinhlanganiso yesisonke People's Forum osekukade isekela ukwesulwa kwamapermit la uthi sinqumo lesi sibadanise kakhulu.
Siyayichallenge leyo decision by the High Court, siyayichallenge leyo decision by i-judiciary, siyayichallenge leyo decision by i-ANC, evumela yonke into e-wrong eyenziwa i-ZANU-PF, abomugabe, nabomgangwangwa, bazoyenza yonke into abayifunayo la e-South Africa. Ayivumelani, asivumelani nayo, and asiyithandi, and ngeke sivumele iyenzakale.
Ingcitshukwe zomthetho umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi isinqumo lesi sitsho ukuthi umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Zwaledi kufanele ayeqala olunye uhlelo olutsha olulandela umthetho.
Kusho khona ukuthi kufanele ukuthi aqale phansi ukuthatha lesinqumo sekungaze kungathi kungo 2021 anquse abantu laba abangama ZTP holders ukuthi bambhalele bamtshele ukuthi lesinqumo sizohlukumeza amalungelo abo ngalupho hlobo njalo bacabanga ukuthi kakwenziweni
phakathi kwenyanga ezilithumi lambili lezi abezimbabwe laba ngeke babotshwe kumbe ukubuyiselwa emuva ngezizathu zokuthi amapemiti abo asephelelwe esikhathini. Imizamo yokuthola kuphawula kogatsha lwendaba zasekhaya ngalesi sinqumo ibingakaphumeleli. Melesulu 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 yenelise ukuxoxa lomkhokheli wenhlanganiso emela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esezisahlala kwele South Africa, e-African Diaspora Global Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Isinqumo esithathwe yinkantolo ephakeme eyase-Gauteng North sichaza khona sobala ukuthi isikhalazo ebesisibeke ukusukela phambilini uma sithi ungqongqoshe wezasekhaya akawulandelanga umthetho, ikakhulukazi singakakhulumi nangesisekelamthetho selizwe, i-Immigration Act, leyi ewumthetho ayiwona asebenza ngawo owenza ukuthi abe khona akawulandelanga ukuze athathe isinqumo sokuthi aphelise i-ZEP. Ngoba kwakufanele ukuthi athintane nabo bonke abantu abanamalungelo ma akade ehlukunyezwa yile sinqumo, kodwa kakwenzanga lokho. Siya samukela kakhulu isinqumo sale nkantolo ngoba sikhomba khona ukuthi ukukhala kwethu bekuyikukhala okusemthethweni, hhayi ukukhala nje. Ngoba ungqongqoshe uyathatha inzondo yakhe le engaphakathi eyokuzonda abantu baseZimbabwe wangalandeli umthetho lo omgunyazayo ukuthi athathe izinqumo. Kungakho inkantolo ithethe lesinqumo sokuthi akubuyiselwe emuva ayoqala phansi ukuthatha isinqumo esihambisana nama-ZEP.
Umthethondaba waphezulu owe-High Court unike kugatsha lwendaba zasekhaya inyanga ezingaba litshumi lambili kumbe umnyaka ukuthi lolu daba luphenduke emthethwandaba. Uchonike lokhu.
Uma sibheka izinqumo lezi kumbe ukwahlula kwenkantolo ephakeme kukabili, kunokunquma okuhambelana ne-Helen Sigmund Foundation, kube nokunquma okuhambelana ne-Zimbabwe Immigration Federation. Okwe-Zimbabwe Immigration Federation, i-Zimbabwe Immigration Federation ilifake isicelo sesikhashana esokuthi ake kume nesinqumo sikaminista anduba bamethe icala labo eliphelele. Kungakho ngalesikhathi-ke inkampani iye yathi i-Zimbabwe Immigration Federation ibothezele ukuthi ilethe icala lalo eliphelele kumbe elamalungelo aphelele phakathi kwesikhathi esizinyanga ezilithumi nambili okusho ukuthi unyaka lowo ukuthi isikhalazo zabo sizwakale. Okusho ukuthi i-Zimbabwe Immigration Federation isingaletha lesikhalazo sawo ngenyanga yesithumi nane 11 months. Kanti-ke masekwenza bese kulinda ukuthi kumele qala lize lindlu lenkantolo kungakaze kwenziwe lutho. Kanti ngapha ngakwele-Helen Sigmund Foundation ibilethe isikhalazo esiphelele esithi ungqongqoshe wehluleka ukulandela imigomo ebekwe ngumthetho. Ngakho inkantolo ephakeme ibeke isinqumo sokuthi ngempela kutholakala ukuthi ungqongqoshe wezasekhaya akakazi awulandele imithetho. Ngakho unikezwa inyanga ezilithumi nambili okungunyaka ukuthi abuyele ayohlala phansi, aqale phansi ukwenza isinqumo esihambisana nama-ZEP ukuze enze isinqumo esibheka amalungelo abantu abayibona abaphethe ama-ZEP njalo nabo bonke nje abantu jikelele ababona ingathi banamalungelo angahlukumezeka ngenxa yalesikhalazo.
Ubona ngani umphathintambo wendaba zasekhaya angaphikisa lesi sinqumo na?
Ngibona ngathi akulula ukuthi ungqongqoshe wasekhaya ahambe aphinde akhalaze athi lesi nqumo akasijabulele. Isizathu salokhu nje sokuthi ungqongqoshe wasekhaya uhlezi phezu kwemibili kulesikhathi yilokho esibiza ngokuthi uphakathi kwege nembokodo. Ngoba sikhuluma nje kunecala abhekane nalo elalethwa yileya Human Rights elika 2017 elika section 341B or Immigration Act owazasekhaya abantu bokuza. Lapho ungqongqoshe wezasekhaya wanikezwa inyanga ezingamathumi amabili nane ukuthi aguqule lo mthetho okade uhambisana nokukhushwa kwabantu ezweni uma betholakala ukuthi basezweni ngokungekho emthethweni. Ungqongqoshe akakaza uguquleke lo mthetho ukususela ngo-2017 kusethela ngo-2019. Kuthe ngalinyaka wasesiya-ke enkantolo ephakeme yesekela mthetho selizwe wayafaka isicelo esokuthi akangezelele isikhathi ukuthi aguqule le nto ngoba wehluleka ngenxa yokuthi bekunokhetho ngo-2019 kwaphinda kwaba ne-COVID. Inkantolo ephakeme yamqoqoda ithanda ungqongqoshe yathi mingani awuzange nje uzexolisa okokuqala ukuthi uthethe isikhathi esingakuthi izinkantolo. Okwesibili, ulekhaleli icala ushiya labo bantu ababemethe ecaleni kungenxa yani usenza le nto. Awusichazeleke ukuthi kungenxa yani kungafanele ukuthi sithi leli cala ukuza kwalapha enkantolo wena ulikhokhele ngemali ephuma esikhwameni sakho kanye no-director general wakho. Ngakho ngithi ngenxa yalobu bunzima angiboni ukuthi ungqongqoshe usengaphinda ayenze esinye isinqumo esinobudedengu obokuthi azibone esesiyacela ukuphikisana nalesi nqumo.
Lo bekungumkhokheli wenhlanganiso emela abeZimbabwe asebehlala kwele South Africa, e-African Diaspora Global Forum, uDr. Vusumuzi Spanda, esixoxelayo ecingweni ekwele South Africa. Abakumabhizimusi amancane laphakathi laphakathi namhlanje bamanyanela benhlanganiso yemanyanawo owe-European Union abe-Empretec e-World Hunger lohulumende weZimbabwe benanza ilanga ele-International Day of Micro Small to Medium Enterprises. Wanasasiya Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amabhizimusi amancane aseZimbabwe okwamanje abikwa eqhathe abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5 million akuthazwa ukuba alungise impahla elohlonzi ukuze benelise ukuyithengisa emazweni aphetheya kolwandle. Umnumzana Minenhle Ngwenya we-World Hunger Hilfe esebenzelana le-European Union uthi baphakathi kokusebenzelana lohulumende weZimbabwe ekuhlomiseni amabhizimusi amancane.
Kulona lolu hlelo lusihlanganise khonapha olwe-scope for IVC, strengthening competitiveness and potential for export for inclusive value chains. Kuvelele ukuthini uhulumende weZimbabwe esebenza le-European Union wasayina okubizwa ngokuthi yi-Zimbabwe Economic Partnership Agreement le-European Union as far as 2012. Bekhangela ukuthi kuba lithuba lokuthi ama SMEs azitholele imali yemazweni i-foreign currency lokuthi lawo amazwe wona lawo aphetheya bayazidinga impahla zeZimbabwe khona lapha ikakhulu ama-organic products achiyeneyo okudliwayo.
Unkosazana Sibusisiwe Bango, umqondisi we-Empretec uthi basebenza gadalala ekuhlomiseni amabhizimusi akuleli ukuthi athuthuke.
Hayi, engingakutsho ukuthi umbukiso lo sibone a lot of initiative and creativity from ama exhibitors. Kakhulu ubona besebenzisa izinto ezihlanyelwa kweli elizweni lethu lona leli. Ubona abantu bethatha i-avocado ba-express i-oil. Ubona abantu bethatha imarula ba-express i-oil.
Unkosazana Nobuhle Mazalu, umqondisi we-Back to Basics obesembuthanweni walamuhla, uhlomisa osomabhizimusi ukupha uhlonzi kuzilimo zabo.
I-Back to Basics idila lama-farmers, both rural and urban, particularly women and youth, but overall siyadila labo ukuthi ama-producer abakulimayo izilimo zabo abazilimayo bazisebenzise zingaphungeleli kulima kuphela ba-ede i-value so that they can be able to export and bezuze imali ephezulu kulalokho abangakuzuza nge-produce yababalayo abayizuza nxa bephunga ukuthengisa izilimo zabo zinga-edwanga i-value. So what we do, we assist them to add value in process for export.
UNkosikazi Providence Moyo, umqondisi we-Divine Pro Skin Care, ubebuyisa impahla yakhe kulumkhosi walamuhla uthi wancedwa nguhulumende weMelika ekukhuliseni ibhizimusi yakhe.
Njenge last week nje ngathi graduate kuma SMEs sengisuke from small to medium. Ngilesifiso sokukhula from medium to what? To large. Ngalezi infundiso engisitholayo from all these organizations. As I speak lonyaka, I've been enrolled kushi exports. Lapha izimra izintrade lezimra baza ngincedisa ukuthi ngithole ama certificate of origin. Aza ngenelisa ukuthi ngihambe ngiyo supplier kwamanye amazwe. Just like now ngiya supply ichophisi. Last week is in trade 60 le Zoom meeting being invited ukuthi ichophisi bafuna ama products ami.
Umphathi ntambo we micro small to medium enterprises uNkosikazi Sithembiso Nyoni ovulela umhlangano osemthethweni ekhuthaza osomabhizimusi ukuthi bayethengisa impahla zabo e-European Union.
And global, amazwe wonke ehlangene kuyakhanya ukuthi ama-SMEs yibo abaqotha ubuyanga yabo abadala imisebenzi, yibo njalo abaqotha ubudlwangudlwangu. Ama-crimes ayaba phansi ngenxa yokuthi umuntu uyazenzela, umuntu uzenzele yakhe imali. Labantu abangekho kuma-SMEs bahamba bedlwanguluza abantu betshontsha besenzani. So thina njenge-government yeZimbabwe sithi thina kuhle kakhulu ukuthi sibe lama-SMEs azenzelayo, abantu abazimele bodwa besenza ukuthi abantu bathole imisebenzi, besenza njalo ukuthi ilizwe, i-economy yelizwe iphakame.
Amankampani amancane edlula ikhulu ebebukisa impahla yabo sebelungiselela ukuyayithengisa emazweni agoqela akumanyano owe-European Union. Ukuvalwa kwamankampani amakhulu kulandela ukumamanzonzo komnotho welizwe lezijeso zomnotho, izizalwane zeZimbabwe sezasungula amabhizimusi bezimele kuthi uhulumende laye sewadala izikhwama emabhanga ahlukeneyo emizameni yokuhlomisa amabhizimusi la ukuze bayenelise ukuyathengisa kwamanye amazwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zaseLower Gweru esabelweni seNkabazwe zikhala ngokuthi zibhekane lendlala enkulu kulandela ukumiswa kohlelo lokwabelwa kwabantu ukudla kwabaswelayo lugatsha lukahulumende olwenhlalakahle kazulu olwe-social welfare kusukisela ngoNhlolanja lonyaka. Iningi lalezi zakhamizi zithi okudanisayo ukuthi ukudla okulutshwana okubuyayo kunikezwa abasekeli bezanu-PF kuphela, kuthi le nhlanganiso ezizimeleyo ezivame ukuphathisa lazo sezamisa lezi nhlelo zokunceda abaswelayo. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Izulu lana kwamagama ekupheleni komnyaka opheleleyo, izakhamizi zagijimela kulima labuya labaleka izimo zingavuthwa zahle zatsha. UNkosikazi Crevania Mpofu isakhamizi salumango uthi imuli yakhe iyalamba.
Asiphiwa kudla lapha thina vele basikhangelela khatshana, okungangokuthi izulu linile sibili laba liningi kodwa kutotile emasimini, kutotile ngenxa yokuswela i-fertilizer. Ayi-fertilizer asikho. And as I told you, futhi impilo yonke ngitshole nhlanyelo yakhona asizange siphiwe, kuthiwa singabantu bakachamisa.
Ugogo Fortune Mbibalayo uthi akulanto ayitholayo.
Hayi, kuholena sikoli sonke, kuhola abantu behlangothi oluyi-1. Kunjenje nxa kuthiwa kuya ngokwezalukazi, akuthola izalukazi zangifana kazitholi. Izalukazi kuthiwa izalukazi kazitholi, kuthola kodwa igenga encane iphatha ethola ukudla iphathe ezanuphiwe.
UMnumzana Justin Jabangu uthi izakhamizi ezingasekeli ibandla leZANU-PF azilimanga njalo azibunanga lutho ngoba zancithwa inhlanyelo.
Impilo inzima ngoba ebunzimeni bempilo ukuthi abantu abaningi kwenze kuba bengavuni. Inhlanyelo ibibuya kodwa bebengaphiwa bonke nje. Yokuphiwa bondabe bebandla elibusayo.
Amazwi kaJabangu agcizelelwa inkokheli yebandla labasakhulayo kubandla le-CCC uSokwaluhle Sibanda.
Ngabe sibenala eningi kakhulu esigabeni, kodwa ngendaba yokuthi iZANU-PF labuya inikeza ekhetha inhlobo, ikhetha abantu abanye ngaba ngogogo okhulu abangafanisi ukuthengela inhlanyelo, kodwa yona yabuya inikeza ababo singathi yayithiya inhlanzi zayo ezisegabheni.
Umfelokazi unkosazana Charity Mpofu ucela usizo.
Sesithwele nzima thina ngempilo esiyiphilayo, kusukela kudala lesizalwa saze zafika manje. Abadala bekhala, lathi sikhala, nabantwana esibazile bakhala. Izwi leli liyala ukutshintsha. Senze kanjani? Ngokudla asinakudla emasimini, izulu lana sibili kodwa kwatoda kwafele ekukhuleni ngenxa yokusweleka kwefetalayizi. Ifetalayizi asiyiphiwa, istafu kasisiphiwa, umumbu uyabuya, sizwele emalayinini. Sincede yini?
Umgcinitshalo weZANU PF esibantu banye district Mdubi Ward, unkosazana Dorothy Mkandla nguye uyabela abaswelayo ukudla kwe-social welfare.
Mina phela ngiyifunda sami kuphela, kodwa bhadi anti yabantu bayo kukulutshwane. Ungakwana kwani ke sesiyitho kati ayisukazinyamkamne ngalani yami ngaisayigcoli ngivula pha.
Umnumzana Kay Mgoba osebenzela ugatsha lwe-social services uchasisa inkinga abhekane lazo.
Okwamanje akula kudla. Uhlelo lwethu lapha sizama ukulungisa kungenzakala ukuthi siphenduke kungekuhle sicabanga ukuthi basedinga imali yezimoto ezithwalayo. Abathwala umumbu kusuka e-GNB kusiya kumawadi. Umumbu ungabe ukhona kodwa imali manje ayikho.
Ukhansila weMdubi wathi uBenjamin Mpala uthi kunzima esigabeni sakhe, njalo le mpizi sesidla izifuyo zabantu.
Sesile almost 4 months i-social welfare ingabuyi. So sinodubo olukhulu kakhulu. Abantu bayagijijima lapha bayathengithengisa into ezinjeni, abanye bathengisa imithanyelo, abanye bathengisa uxakuxaku. Into azihambi, izinto zimile la. Imali imali kayibambeki. Nanzi le mpisi lazo sizithwale senzima lapha, impisi imbe zafohla yini ngale maplazini. Sezitshayile lapha, sezitshaya amadonki amabili, zatshaya imbuzi ezingu-7, zatshaya amathole amabili.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwayi hlezi eqonqosela ukuthi umuntu wonke oswelayo kumele aphiwe ukudla kungakhathalekile ukuthi usekela liphi ibandla, abanye babalandeli beZANU PF babika bevimbela ukuthi abangasobandla labo bathole ukudla. Yime lestudio 7 esemfase Mdubi Award, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, elemelika selibike ukubana selengezelele uncedo lwayo kwele Ukraine ngezinye izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola, $500 million, yokuthenga izikhali ezinkulu zama-rocket, izimota zebutho lenhlamvu. Umkhuhlane woqhuqho olwe-malaria lubikwa soluveze ikhanda kwele Melika ngemva kwamashumi amaningi eminyaka, wagcina ukubonakala elizweni leli. Kulabantu abahlanu abafunyenwe belomkhuhlane we-malaria. Njalo bewuthethe ngemva kokulunywa iminyane phakathi kwelizwe, ungabuyanga labavela kwamanye amazwe. Abohlangothi lwababona ngezemkhuhlane yokuvikelwa kwayo, abe-Centers for Disease Control and Prevention, babika ukubana abafunyenwe belomkhuhlane we-malaria ngabasesigabeni ese-Florida kanye lese-Texas. Esigabeni sethu lapho esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhlanje uGibbs Dube uxoxa lonkosazana Sikhanyiso Nxumalo, umqondisi wenhlanganiso eyeMills on Wheels, ogcina njalo abantu asebeluphele, njalo unika abantu ukudla abampofu eJohannesburg.
Nginabogogo abayi 87. Abogogo laba iningi labo kwathi ngo 2005, yakhumbula 2005 kwakunesifo lesubhubhana. So kwashona abantwana babo abangamantombazana nabangabafana. Abantwana laba bebela eGoli ngesikhathi leso. Kwase kubela eGoli ngaleso sikhathi bebenempepha zala eGoli. So abantwana babo nabo bebenama birth certificate nayo yonke into. So kwakhanya ukuthi abantwana bayafunda, abomama babo sebeshonile, ogogo basekhaya. So ogogo basuka ke ekhaya ukuthi abantwana ngeke bashiye isikolo beze lapha babuye leZimbabwe bengana incwadi zaseZimbabwe bazofunda kanjalo. So basebesithi ke kungcono abeze abogogo bazogada abazukulu babo befunda. So abogogo abaningi ngabana leso simo esinjalo ukuthi futhi bona la eSouth Africa abaholi baphila ngokuhamba nje behereza befuna ukudla bengena lapha bengena lapha. Ngase ngibabutha ke ukuthi ke ngaba neproject and iproject le ngiqale ngeprison ministry bengisiya eprison. Eprison nakhona ngathola abantwana basekhaya bebaningi and beshiye abantwana ngaphandle.
Ngiphosela umbuzo khonapho. Khonapho ke ububona njani ukuthi laba bafisa ukuthi bancedwe?
Ngaqala nje ngokuvula njengoba ngisho ukuthi ngaqala ngeprison ngathola abantwana basekhaya baseprison ababoshiwe abashiye abantwana ngaphandle. Ngaqala ngokuthi ngicheke abantwana babo. Mangicheke abantwana babo ngathola abanye abantwana bakhona bahleli nabogogo. Uboshiwe lo muntu ushiye umntwana kugogo futhi. Ngase ngiqala ke ukuvula i-soup kitchen. Ngaqala nje ukupheka, mangiqala ukupheka bogogo baqala ukuza ngaphekela nabantu abasestradeni. Ngiphekela abantu abasestradeni bayi 500 and something. Abogogo bayi 87. Kuphekwa every day la ekhaya.
Manje imali yokupheka ukudla konke lokho ukuthatha ngapi Manxuma?
Ngine sponsor SE1, SMEs on Wheels. Yibo abanginikeza ke imali every month. Imali yakho na is not enough. Ngoba ibhodo engiliphekayo ngisebenzisa ama 50 kg ayi 5 a month. Then ke bese ngipheka ke ngithenga amakhabishi. Ngithenga lokho. Abogogo ke ngase ngibafundisa umsebenzi wezandla. Benza imisebenzi eminingi, bathunga amabhegi, bathunga ama keyholder, bathunga ama cushion, bathunga ama wonder bag. Bathunga yonke into, bathengise, nabo bazithengisele bakwazi ukuthola imali zokuthi bathenge isinkwa sokukherisa abantwana. But every day bala ekhaya bayasebenza, bayathunga.
Kunzima kanganani ukuba labantu bonke labo abangani bafisa ukuba loncedo? Njalo asebenzisebenzi abanye bangkhona.
Kunzima kakhulu ngoba bakhona abanye kusesenzima kakhulu. Abanye bakhona uthola ukuthi baphelelwa nazindawo, kufanele ngiba accommodate kuleli khaya lami bahlale. Ngikhuluma nje manje ngine couple, indoda nonkosikazi nomntwana abahlele umkhukhu abahlala la ekhaya, asebena 1 month be la ekhaya. Ngikhuluma nje manje i-weekend yonke le bengipheka, ngiphekela laba abahlelwe ibhilidi ngase John Foster phansi kwe-police station. Kwashela abantwana abayithunga phakathi kwebhilidi lelo. Umama nobaba naye basahleli lapho, abantwana bashele ngaphakathi. Bengiphaka every day ntambama ngiphekela labo bantu, ngihambisa ukudla lapho.
Ye, abafisa ukuthi bekuncede akusinike inombolo yakho sizwe ukuthi ungathini. Uyiphinde futhi khuluma inamba.
Inamba yami is 081-004-2199. Eyinye project inamba is 060-954-4393.
Lo ke ngunkosazana Sikhanyiso Nxuma lo, umqondisi wenhlanganiso ye-Meals on Wheels. Ubekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kule South Africa. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphezulu o-High Court wase-Pretoria kwele South Africa sokulaya uhulumende walelo lizwe ukubana engagxotshi abalengwalo ezeZimbabwe exemption permits. Ubonike isikhathi sethu kasisavumi ukubana siqhubekele phambili silokhu esikulolu hlelo, kodwa singekehlukani izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umthethwandaba we-Pretoria High Court kule South Africa usulahle isinqumo sikahulumende walolu lizwe sokumisa ukusebenza kwengwalo ezeZimbabwe exemption permits. Abakumabhizimusi amancane laphakathi namhlanje bamanyanela amazwe omhlaba ukunanza ilanga ele-International Day of Micro, Small to Medium Enterprises. Izakhamizi zase-Lower Gweru esabelweni seNkabazwe zikhala ngokuthi zibhekane lendlala enkulu kulandela ukuma kohlelo lokwabelwa kokudla kwabaswelayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo, nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.